Psalm 23. Greater
grace.
Kasepa mafura manyoro Mugandu sisiza Nimbura inozoroza Muno ponesa Mwea wangu Muno ndipa mbisa Kanzira tukururama Kunyangwe ndika famba Pampata wa mkuri werufu Andinga tochi Nekuji mi muneni
Tinora kukutenda Nishengeta
Tinoda kukutenda.